manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akanaka vateriri. Tinosangana zvakare maneru anasi uri musi wesvondo gunyana 22/2024. Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopuwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC ndichiti, hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatungamiri venyika votarisira kutanga kutaura kugungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechipiri. Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa anoitwa nemadzimai vakawanda kumatopozi mudunhu reMatabeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League asi kwete kune mimwe mitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Misangano yevatungamiri venyika kuUnited Nations General Assembly iri kutanga muNew York City nemusi wechipiri mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachitarisirwa kunge vave muguta iri. Mimwe misangano yekukurukura nzira yakatanga hayo musi wa 10 gunyana uye iri kutarisirwa kupetwa musi wa 30 mwedzi uno. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vange vakatarisirwa kutaura nemusi wechitatu vakazivisa svondo rapera kuti havachaenda kuNew York nekuti vakawandirwa nebasa. Mutauriri wavo vaGeorge Charamba vakati gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika Dr. Frederick Shava ndivo vachange vakavamirira. Mumwe asiri kuenda mutungamiri wenyika yeNigeria vaBola Tinubu vachamirirwa nemutevedzeri wavo vakashima Shetima. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDevry University kuOhio.
Uyu musangano wakakosha chaizvo nokuti sokuziva kwedu musangano wombatanidzwa wenyika dzapasi rose dzinenge dzichipangana mazano pazvinhu zvakawanda zviri kunge zvichinetsa pasi rose zvakaita sehondo dziri kuitika zvakaita semamiriro okunze zvatinoziva kuti kune nzvimbo dzakawanda dzisinganayi mvura kana kuti mvura yacho inozowandisa nezvirwere zvakasiyana siyana pasi rose zvinenge zvichiafekta pasi rose. Saka vanenge vachipangana mazano nokuona kuti matambudziko iwawo ogadziriswa sei. Ndosaka uri musangano unenge uchitarisirwa vakuru venyika, nokuti vakuru venyika ndo vana masimba pazvibvumirano zvinenge zvichiitwa nenyika dzakasiyana siyana kana nemimwe mibatanidzwa yenyika dzakaita sana SADC. Kana varipo vese vanenge vachino taura neizwi rimwe kuti dunhu redu isu reSADC riri kuona dambudziko rakati nokuda kwezvakati chakati.
Tinoona kuti pamusangano uyu mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanenge vasipo. Izvi zvinorevei tichinzwa kuti vari kuti ivo vane mabasa akati wandei munyika?
Zvinhu zvinogona kureva paviri pamwe. Zvinogona kureva kuti zvinhu zvakati nakei kuitira kusevha mari yavanokwanisa kunge vachiuya navanhu vavo nesecurity yavo. Asi nerimwe divi tinogona kuona kuti zvinhu zvinogona kunge zvisina kunaka, nokuti panozodiwa ruoko neizwi rapuresidendi wenyika vanenge vachizoshaikwa zvekare pavanenge vachiuya kuno ku United Nations kunoku havangovingi musangano iwoyo che kune vamwe vamabhizimusi vanenge vachida kuzosongana navo kune vamwe zvizvarwa zveZimbabwe zvinenge zvichidawo kuzosongana navo vachipangana mazano kuti zvatine zvimari zvedu chii chetingaita kuzama kubudirisa ufumi hweZimbabwe saka zvina paviri tinoziva hedu kuti handivovoga President Mnangagwa vati havabui kana kuti vasingasivui tinoratsokuziva isu kuti President weRussia haasi kuwanza avuya President weChina haasi wanza auya nedzimwe nyika nokuti ruzhinji rwacho kuUnited Nations kungoverenga hako maspeech kwozotaurwavo saka zvinogona kunge zviri paviri pamwe rwendo runovazviona zvakadi zvakakodzera kuti nyika zvaina marwadzo isina mari vavona kuti chiregai tiendese minister weforeign affairs tisevhewo kamari apa tozozviona mberi kunoenda
munoona pane zvinobuda here zvinobatika kubva kumisangano iyoyi yakadai seUnited Nations General Assembly
sokuziva kwedu isu kuti sokutaura kwandaita kuti handivo president voga vasingaendi kumisangano yakaita sezvichienderana nechikwama chenyika zvekare zvichienderana nokuti makore ese avanenge vachienda kuUnited Nations koko vachinochema zvichemwa zvacho izvozvo pane chinoitwa here tinoziva isu kuti vamwe vatungamiriri vaikombrena bekuti gore negore tinotambisa mari tiuya kuUnited Nations kuzotaura tichidavo chigaro chakaita sechomusecurity council hapana uri kutinzwa saka zvinogona kunge zvirizvo zvinoita kuti vamwe vatungamiriri vedzimwe nyika vanete nokungovuya vachingotaura pasina kuti zvavataura zvacho zvinozoitwa here kana kuti kunongova kutaura chete
muzvinafundo Elliot Masocha vanodzidzisa paDeVry University kuOhio vange vari parunaro kuOhio kwakare muno muAmerica Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa anoitwa nemadzimai vakawanda kumatopos mudunhu reMatabeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso zvichitevera rubatsiro rwaari kuwana kubva kumizinda yeGermany neAmerica muZimbabwe. Kudzanai Musengi anoti panyaya inotevera.
Pakange paine mufaro mukuru nemusi wechishanu paAmagugu Heritage Center munzvimbo yeMatopos. Apo vanhukadzi vanopfuura makumi masere vakapiwa mibayiro yakasiyana-siyana senzira yekucherechedza mabasa avo ekushongedza dzimba dzavo pasi pechirongwa chinozivikanwa kunzi My Beautiful Home. Madzimai aya anoshongedza dzimba dzavo zvinoyevedza kuona achishandisa pendi dzine mavara akasiyana-siyana dzaanogadzira neivhu nemidzi yemiti achitevedzera tsika dzechinyakare. Madzimai aya anoshongedzawo zviso zvavo nenzira imwe cheteyo. Mumwe wevashanu vakawana mubayiro wepamusoro-soro wegejo neupfu amaisone ninyati vakati tsika iyi inobatsira kuunza utsanana.
Ukucomba lokho emehlweni kusuka ekucombeni izindlu zethu. Izindlu zethu lazo zicongiwe zabalazwa kusuka lapho sesicomba le face khathesi sesicomba into eziningi lokhu kutsho ukuthi ukucomba lokhu kuqakathekile ukucomba lokhu kuyikuhlanzeka.
Kushongedza kwatinoita zviso zvedu nependi kunobva pakushongedza kwatinoita dzimba dzedu tava kushongedzawo zvinhu zvakawanda kusanganisira hari dzatinoumba. Kuita izvi kwakanaka zvikuru nekuti kunokurudzira utsanana.
Mumwe akawanawo mubayiro wegejo neupfu amai Kumbulani Ncube vakati vanofara zvikuru nekuwana mubayiro uyu.
Aikuva liqakathekile kakhulu ngoba khathesi vele izulu seliyaduma kufika isikhathi sokulima vele bengingalala bengikhangelela ukuthenga amaphatsi amaningi kakhulu ekhubeni lami elidala so ngijabula kakhulu kulumnyaka ngoba angisena kuthenga.
Zvakakosha zvikuru nekuti mvura paichanaya ndichakwanisa kurima nenguva nanga ndakatarisira kuzotenga mapatsi akasiyana-siyana egeji rangu tsarura ndinaro saka ndiri kufara zvikuru nekuti handichatengi.
Muzinda weGermany wakabatsira madzimai aya nekuvadzidzisa kuti vakwanise kuita zvekupenda izvi pahari dzekusima maruva dzavanoumba uye kuti vakwanisewo kupenda pane zvimwe zvivakwa zvechizvino zvino kusanganisira dzimba nemahofisi senzira yekuti vawane mari. mumiriri weGermany muZimbabwe waUdo Walls vakange vari munyarikani pachiitiko ichi vakati shuviro yavo ndeyekuti madzimai aya akwanise kusimudzira tsika yavo kuitira kuti vagoramba vachiwana pundutso.
We want this to be a Zimbabwean Amatopo, Bulawayo, Southern Zimbabwe project and to continue beyond us.
Tinoda kuti chirongwa ichi chive chirongwa chevanhu vemunzvimbo ino yematopos uye chiendere mberi isu tisipo.
Mumiriri weAmerica muZimbabwe, amai Pamela Tremont, vakati wenyika yavo inokoshesa kusiyana-siyana kwetsika nemagariro evanhu pasi rose uye vane homwe inotsigira mabasa ane chekuita nezvetsika nemagariro. Vakati homwe iyi yakatanga kutsigira chirongwa cheMy Beautiful Home kubva muna 2016 uye shuviro yavo ndeyekuti chirongwa ichi chikure.
We hope that interventions like this will help the people of Zimbabwe preserve their very important cultural histories and attract tourism that will be good for each. Economic prosperity in the region.
Tinovimba kuti rutsigiro rwedu muzvirongwa zvakadai kunobatsira Zimbabwe kuti ikwanise kuchengetedza nhoroondo yakakosha yetsika nemagariro evanhu vayo uye kukwezva vashanyi vanouya munyika kubva kure.
Mumiriri weMatobo mudare reparamende varivo gurukota rezvemhando dzemoto vaEdgar Moyo vakatsinhirawo zvimwe chete vachiti nzvimbo yematopos yagara ine mukurumbira wekuve World Heritage Site nekudaro mabasa anoitwa nemadzimai aya anofanirwa kusimukira. Chirongwa cheMy Beautiful Home chakatanga mugore ra2014 uye chinotsigirwa neNational Gallery of Zimbabwe ichishanda pamwe neAmagugu Heritage Center nekutsigirwawo nemakambani akasiyana-siyana emuBulawayo. Ndakamirira Studio 7 kuMatopos, ndini Kudzanai Msengi.
Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum chatinopakurirwa naTaboka Ncube weStudio 7.
Ndinoda kuchingamidzai kuchirongwa chevechidiki chesondo rega-rega chamunopiwa neni Taboka Ncube ndiri muWashington DC. Nhasi taita rombo rakanaka, tine hurukuro navaChris Godfrey avo vanobatsira vanogara mumigwagwa nevamwe vachishanda nesangano reHelping the Homeless. Ngatinzwei vachitsanangura.
Danho chatatarisana nacho iko zvino izvi ndechekuti tigone kunonyoresa tichizikana kuti aiwa kune group rinonzi Helping the Homeless. Ava vanhu vakazvipira kubatsirawo vanhu vasina pekugara kana kuti vamwe vari kugarawo murodhi, vamwe vari kugarawo musango nevamwewo zvavo vari kungoshurukirwa nekutambudzwa neupenyu.
Ndezvipi zvimwe zvezvinhu zvichange zvichiitwa nesangano iri?
Shungu dzedu chekutanga ndechekuti tigone kubatsirana nevanhu vari kugara musango. Vanhu vakawanda takaona kuti vanotombowanawo rubatsiro rwuri nani vanogara muzimba nevamwewo vari kumahomes akasiyana-siyana, asi vanhu vanogara musango zvakaoma hama dzangu, kurarama nekuwisa mabhini, kurarama nekunhonga pasi, kurarama nekukumbira zvadonetwa kana zvaraswa nevamwe, zvakangooma. Saka shungu dzedu ndetsagonawo kuti tigone kuwana chokutanga nzvimbo yekubikira tiri muBulawayo. Kana tisine shungu dzekuti tikakwanisa kuwana nzvimbo yakadaro tingobika, tingotowo vanhu vese vanogara musango. Tinosangana nevanhu vakatowandei, kune vamwe vasingagari zvavo musango asi vamwe havaoni, vamwe vanhu vanenge vachikumbira vari mutauni nekuda kwehurema, vamwe vanhu vanenge vachitongoshaya urarami nekuda kwokuti upenyu haufanani. Saka kune vanhu vakadaro vese titi no dei tangogonawo kuti tivapewo chero kudya kawani pazuva. Pari zvino tatiri kukwanisa kungobatsira nemusi wesvondo chete. Zvaitibatsira zvakanyanya kuti tive nepanu nzvimbo 1, because dzimwe nguva ipapo apa tinenge takuti vanhu vauye vanouyawo kunzvimbo dzatinoshandira, dzimwe nguva vanogona kusawana kwakasununguka, dzimwe nguvawo zvinodzivisa zvinowanda. Asi tikava nenzvimbo yakanaka yatinogona kuchengetera zvinhu, tinoramba tichibatsira vanhu vakawanda.
Mataura kuti muchange muchikoshesa kuumbiridza dzimuri, murichasara kuti izvi muchazviita sei?
Vashoma vakazvarirwa mustriti, vakakurira mustriti, vazhinji vakatozvarirwa mudzimba, vanotorwa nokudzimba kwavanobva. Asi nekunzwisisawo zvikonzero zvavo, tinoona kuti zvimwe zvachona zvinhu zvinokuti vanhu vanogona kugarisana pasi votaurirana, voregererana, vanhu vokwanisa kuenda mberi neupenyu, because zvimwe zvachona inyaya yekuti vanhu havaregererani. Ndozvinopedzisira zvaita kuti umwe agare musango, umwe agare asingazikani kuti anogara kupi, anoita nezvei. Inyaya yekuti vanhu vanoramba vakasungirana mwoyo. Saka izvozvo tiripo pakuti aiwa tichange tichibatsirawo kunoedza kuyananisa vanhu kuti veduwe ngatichigarai pasi, ngatichionesa naye. Kana akakanganisa ngaachikumbira uriregerero, vanhu ngatichitangirawo parinane.
Kana paine vamwe vangada kubatirana pamwe chete nemi, vanogona kubatai sei, uyezve rutsigiro rwamuri kutsvaka nderwei?
Vanoda kutibata makasungwa kutibata panhamba dzinoti 0772 752 751. Ndichadzokorodza zvekare, 0772 752 751. Ndidzo namba dzatinobatika padziri. Tiripo paWhatsApp, tiripo pamacalls, tiripo pamatext messages. Tine Facebook page yedu zvekare, tichiri kuibuilda zvayo. Isati yari mafollowers akawanda, but inenge iri active, yakanzi Helping the Homeless in Bulawayo. Munokwanisa kutibata ipapo. Kana kuuya patinenge tiri takasununguka, munokwanisa kuuya motoona. Tinenge tiri mutown every Sunday nenguva dza 2 PM. Munotowana tiri mutown pakona 9th Avenue na George Sulundika, ndipo patinowanika. Vanodawo kubatsira, makasununguka kubatsira nezvamuinazvo. Hatipo pakusvinana, hatipo pakumambunyikidzana. Aiwa tinoti zvamunokwanisa izvozvo, zvamunenge makwanisa kubatsirai nazvo, kubvira chingave chikapu, ingave iri mari, ingave iri zvokupfeka, angave iri machira, anything zvinogona kubatsira, tingafara zvakanyanya. Then pane nyaya yekurejista, tine shungu dzedu dzokuti tichikwanisawo kuchirejista gurupu redu rava recognize, zvaitobatsirawo mukuku kura nekugona kuspreada news dzakanaka kudai kuti veduwe ngatimutsiridzei hunhu hwedu. Isi sevanhu vekuAfrica tine kamuitiro kedu kataigara tichingoita kekudya nevavakidzani vedu. So ndinokumbirisa vanokwanisa, tisingangoti hedu isusu tisu tega tinozvigona, kunyange kwamuri ikoko munokwanisawo kuzviita, kunyange kwamuri ikoko munokwanisa kubatsira vari padhuze nemi, vabatsirei nekuti ndizvozvo zvakanaka.
Kwanasi togumira pano manzwa hurukuro yataita navaChris Godfrey, avo vanobatsira vanogara mumigwagwa nevamwe vachishanda nesangano reHelping the Homeless. Ndinokutendai vateereri kunge mange muinesu muchirongwa chedu chanhasi chevechidiki. Tinokupai zvakare chimwe chirongwa sondo rinouya. Ini ndini Taboka Ncube ndiri muWashington DC.
Tinotenda Taboka. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa nyaya dzezvechitendero kana kuti religious forum chamunopiwa na Evans Zininga West Studio 7.
Yesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondibatsira. Yesu simba rangu.
Ndinokuchingamidzai vateereri pachirongwa chesvondo rino chechitendero. Ini ndini Evans Zininga ndiri muWashington DC. Svondo rino tina mufundisi Silvanus Mukoriro vekuGlad Tidings Fellowship. Kwazwai mfundisi, sanganai nevateereri.
Kwazwai vateereri ve Studio 7. Kwazwai Baba Zininga. Tinotenda Mwari nomukana wekushumirana kubva pano Roma chapter 4 from verse 18 kusvika verse 21. Regai ndiverenge nokasira. Pasina kana tariro, Abraham netariro akatenda uye akava baba vendudzi zhinji sezvo akanga zvarehwa kwaari zvichinzi zvizvarwa zvako zvichadaro. Haana kushayiwa simba pakutenda kwake paakaona kuti muviri wake wakanga watofa zvawo, sezvo akanga ava namakore ane zana okuzvarwa, uye kuti chizvaro chasara chakanga chafa. Asi ndavakubatisisa, asi haana kukahadzika nokuda kwokusatenda pamusoro pechipikirwo chamwari, asi akasimbiswa mukutenda kwake akakudza mwari achinyatsogutsikana kuti mwari ane simba rokuita zvaakavimbisa. Tiri kuverenga shoko ramwari richitaura nezvemurume anonzi Abrahamu akanga kwegura nomudzimai wake akanga afa achibereka. But pane chinhu chavakanga vakabata muupenyu hwavo changa chiri chivimbiswa chakanga chapiwa namwari. Pane zvinhu zvakanzwisiswa naAbrahamu nemhuri yake kuti mwari avimbisa akatendeka. Naizvozvo vakazviudza kuti hatifanirwi kurasa tariro. Nditaurewo neumbikanwa neRuhani, usarasa tariro. Bhaibheri rinoti Abrahamu akatarisa nyaya yake akaona kuti zvechokwadi chokwadi ishuwa kuti iye achembera ende icho kwadi kuti Sara gumaura haachakwanisi kuita mwana but iye akazva kuti ichi ndo chokwadi asi pane chimwe chokwadi chakataurwa kubva kuna Mwari chakamusiya akabatirira pachii nditaure neomudikani batirira pane zvakataurwa naMwari bvisa maziso ako kureality yezvinhu zviri kuitika bvisa maziso ako kune zvauri kuona bvisa maziso ako kune zvawakanzwa navanhu bvisa maziso ako kune zvauri kuona uise maziso ako pane zvakataurwa naMwari muupenyu hwako Mwari vakatendeka kuti vazadzikise zvavanotaura rudau soko raMwari kuna Jeremiah zvichinzi ano sinuria sokurao kuti varizadzikise zvanzi kana vakati yes zvanzi mso zvavo it's yes and amen azvisi zvakarega kuzadzikiswa nditaure nevamudikani pazviri kuitika muupenyu hwako zvinoratidza kuti hapachina tariro zvinhu zvinounza tariro muupenyu hwako zvabviswa but nditaure nevemadikani tariro inokwanisa kubviswa pane zvinhu zvinounza tariro but kune chinhu chisingabviswi navanhu kune chinhu chisingabviswi nenguva kune chinhu chisingabviswi nezviri kuitika ndezvakataurwa naMwari zvakavimbiswa naMwari anodaro mapesarima kuna mapesarima 119:49 anoti shoko raira makataura ndorinondipa hope kunyange ndikamanikidzika kumanikidzwa kwangu hakurei chinhu nokuti ndine tariro iri pashoko rei ndoda kutaurawo nemanirwa anhu hama dzangu Mwari vakativimbisa zvavakativimbisa pamusoro peZimbabwe vakatendeka Mwari vakakuvimbisa zvavakavimbisa pamusoro pemereji yako vakatendeka Mwari vakakuvimbisa pamusoro pemwana wako Mwari ane zvaakataura zvinofanira kuzadzikiswa even ukatarisa mulaisi yako unokwanisa kuwira ameni kuti aiwa chimbomirai kuenda mberi zvinhu zvamuri kutaura zvakavimbiswa naMwari zvakavimbiswa kare hasi zvaitika nditeerere mudikani kunyange zvikaita sezvapera nguva yapera paunoti hano hapachisina tariro but nditeerere Mwari vanozadzikisa zvavakareva havamiswe nenguva kuzadzikisa zvavakataura havamiswe neanything hapana chinovamisa manerwa anododa kuti uise kutenda kwako dzorera kutenda kwako pana Mwari pane zvinhu zvaunga wapera tariro pane zvinhu zvaunga usina tariro dzorera kutenda kwako pana Mwari achazviita rekati kunamatira mudikani manerwa Mwari rangarirai zvamakataura kuvaranda venyu zvadzikisai zvamakataura kumuranda wenyu pamwe mumwe haana kunzwa zvamakataura but nokuti makazvitaura Mwari ndiri kunamata kuti zvizadzikiswe nezita raJesu fulfill your word oh God zadzikisai shoko renyu zadzikisai shoko renyu kuvanhu venyu zadzikisai shoko renyu kuZimbabwe zadzikisai shoko renyu Mwari muri Mwari wedu muzita raJesu Amen.
Aiwa tinokutendai mufundisi mukoriro nyashoko ramatipa nasi nemiwo vatereri ndokutendai zvikuru kunge mange munesu muchirongwa chedu chanasi ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tichakupai zvakare chimwe chirongwa chechitendero kwanasi togumira pano anokuonekai nemufaro ndini wenyu Evans Azininga ndiri muWashington DC
Tinotenda Evans, tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Teerai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Munawo dzemitambo vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League asi kwete kune mimwe mitambo
mukuru wekumahofisi eDynamos vaJonathan Mashinga idze vanoti pane zvakawanda zvadzinga veruzhinji kudzinandare kusanganisira kushaikwa kwezvinovavaraidza mutambo chaiwo usati watanga
unoona kuti izvo stadium uko nguva dzakawanda kunenge kusina kana zvinenge zvichiitika kusvika 3 o'clock saka izvozvo zvinoita kuti vanhu vapedzisire vati isusu kuzadzikana kukumba
aimbotambira Seko United muSuper League Big Boy Mawiwi anoti kare kwaive nezvakawanda zvainakidza kunandare izvo zvisisiko mazuwa ano.
Waito zao 11 o'clock kune kune bora, 1 o'clock kunenge kune bora. Vietnam, I remember Rufaro Stadium ya, yaito zaara, kenjeja kunaka na majwesesha.
Asi, muna iridzwe nabu, mugowe makanyire, oyo akambotambira Masvingo United. Anoti, nabu ya wira pasi zvinotyisa, zvekuti hakusisi na vatambi, vanokwezva chaunga.
Bora rinu, ratu dzikire. Wakatarisa watambi wacho avacha tambi zvinona zvinonwisa mvura sematambiro araitwa kuma 1980 ikoko kutita sama players aitamba.
Rapson Masauso uyo aimbotambira Black Aces ne Capes United anotiwo kuira pasi kwemitambo mikuru yenhabvu uku kuri kuwedzerwa nechizivano pamwe neori wazara munyika.
Bhora racho hazisi kutambwa on merit and this is played on credit. Zvokuti in most cases macoaches vari kutobhadharwa or vanhu vari kutokatwa kunzi ndira kusaina nomutoro wemari yakati ndikudaiwo kuti munhu atambe and chizivano hatimawanisiwa something like that. Saka bhora racho kuti ribude zvinonetsa.
Munyori wezvemitambo Tawanda Tafire Nyika anoti zvemuZimbabwe zvawedzerwa nenyaya yekubhedzwa kwemitambo kuri kuitika. Vamakanyire vanoti kuti zvinhu zvifambe, PSL inofarira kudzura mitambo yevechidiki yaitambwa mutambo mukuru usati wasimuka.
Ngatidzokere kumaitrix. Bhora richitanga na10 kuzosvika taona chairo chairo guru na3 zvinonakidza, zvinoita kuti vana vauye, maparents auye achiona uye iro rinakidze.
Vamashinga idze vanotiwo PSL inofarira zvekare kuwedzera mwando mukushambadzira mitambo yayo kuruzhinji.
Vanofanira vachiitira zviitiko zvinoitika between Monday nemusi webhora zvinoita kuti vanhu vanga vachifarira kuzoenda kukura bhora. Sekunga munoona dzimwe nyika kadai ari magames mitambo yemumataunzi mamini vova mateams angadai ari mahombe ari madiki. Sondo rese inge chingozi nyaya yekuti zvakuti musi wesondo nebhora hombe.
Asi mukuru wekumahofisi ePSL vaKenneth Ndebele vanoti nhabvu haina kunyanya kudzikira sezviri kutaurwa, asi kuti nhabvu yemhiri kwemakungwa pazvivhitikiti yaba vamwe vatsigiri. VaNdebele vanoti dambudziko iri harisi muZimbabwe chete, asi kuti rarova nyika dzakawanda muAfrica nedzimwe nzvimbo pasi rino, uko veruzhinji vari kusarudza nhabvu yeEPL, La Liga, Bundesliga neSerie A pane yemunyika dzavo. Makore ekare mitambo pakati peHighlanders neDynamos kana Capes United neDynamos yaizadza nhandare zvekuti vamwe vatsigiri vemutambo uyu vaidzoserwa kumba vachinzi nhandare yazara. Mazuva aya zvikwata zvakawanda zvairarama nemari yaiwanikwa pamagedhe nekuti mishoma mitambo yaitadza kuunganidza vatsigiri vaisvika zviuru gumi. Mazuva ano mimwe mitambo mikuru inosanganisira zvikwata zveCapes United, Dynamos, Highlanders, FC Platinum nezvimwe zvikwata iri kutadza kupindwa nevanhu vakawanda vanobhadhara mari yekuti vaone mitambo yezvikwata izvi. Mimwe mitambo yePremier Soccer League iri kutotadza kukwezva vatsigiri vanosvika chiuru chimwe chete chete chaicho. Mitambo iyi iri kutodarikwa nevatsigiri vezvikwata zvemudivision 1 zvakaita seMoors, Scotland, Carrow United neNorton Community, izvo zviri kukwezva vanhu vakawanda vari kuenda kunoona zvikwata izvi zvichitamba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vatungamiri venyika votarisira kutanga kutaura kugungano reUnited Nations General Assembly nemusi wechipiri. Mabasa ekushongedza dzimba dzakavakwa nedhaka nekupfirirwa neuswa oitwa nevanhukadzi vakawanda kumatopos mudunhu reMatebeleland South ave kubatsira kuwanisa madzimai aya pundutso. Vatsigiri vemutambo wenhabvu vari kuenda vachiita vashoma nevashoma mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League, asi kwete kune mimwe mitambo. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, divai nesu zvakare mangwana. kana mchida kutumira tamba mboja, zitumire iku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ndiri Marvelous Mhlanganya huye, ndiri mu Washington DC.